Triple GG, gangsta, gangsta, gangsta vazio. Solution, but it's sore, man, it is sore, Zandiba sore, a resolution, but it's sore, man, it is sore, Zandiba sore, yeah. Solution, but it's sore, man, it is sore, Zandiba sore, a resolution, but it's sore, man, it is sore, Zandiba sore, the Zanga would have a funga tango name a coat. Zvino daga uchikoka rufu slowly. Chero waka kumwa nesha unga uri lonely. Chero zvikatakwa last number ndiri sorry. Sorry, sorry, ina ndiri sorry. Ina ndiri sorry. Tsitsi, piti, posta papu. Remagetsi ndiri musiti. Stivo kungorakidza depression pama piki. Decider kukula vanogaya uri wiki. Decider kushare namo zvako nezvinhu. Vindi vanguva yehutera wangu zvaisambova easy. Zvaita kunge madrama kunge mafunnies maskits. Yeah. Solution, but it's sorry. Ina ndiri sorry. Muzandive sorry. Taura resolution. But it's sorry. Ina ndiri sorry. Muzandive sorry. Zanga kurapa pfungwa dzangu nemakotsi. Daga uchikoka rufu slowly. Chero waka kumwa nesha unga uri lonely. Chero zvikatakwa last number ndiri sorry. Daimbo pfuma peruka pavaisa mondi rerutsa. Paridza zvigospel zvenhema ndikaheduka. Stress chinditsoma zuva rese ndafinuka. Zano ndaisa piwa vaingonditi notambika. Wenyika maya ndiswenyika ndiri newborn spirit. Zosera ascender shika azo reach a limit. Ever been down when I'm full of chet and fittish. Chero shika uma pana it is. It is sorry. It is sorry. Sorry. It is sorry. It is sorry. Sorry. Yeah. Solution. What is sorry? And then it is sorry. Muzandi be sorry. Without a resolution. Where is sorry? Nen it is sorry. Muzandi be sorry. Zanga urapa pfungwa dzangu nemakotsi. Tenga zvino daga uchikoka rufu slowly. Chero waka kumwa nesha unga uri lonely. Chero zvikatakwa last number ndiri sorry.